totarisira kuti kune inonzi cloud band inotangira kunana Botswana uku iri kuwanikwa ichipinda muzimbabwe kutanga zvakatotanga zuro chaivo kunzvimbo dzakaita seMatabeleland not neMatabeleland south iko takawana kupfunha nemvura yanga nemheni nemabhanangana kunzvimbo idzodzo saka tiri kutarisira kuti gore iri parinenge richipfuura nemukati mezimbabwe nzvimbo dzakawanda dzichawana mvura kune dzimwe nzvimbo kunenge kune iyoyo tinoti continuous rain mvura inenge ichinaya almost throughout the whole period anapulawayo ana kwekwe zvichipinda munana Harare iyoyo tinoti high veld saka nzvimbo idzidzo dzinovo dzichawana mvura yakati wande nekusouth kwacho iko kuchitarisirwa nzvimbo dzakaita sana Kevhi Gwanda zvichipinda munana Masvingo zvenext week tinenge takuzotarisira kuti pane imwe system ichapindazve zvakare munyika but pari zvino tongotarisira iyo system iri kubva kunana Botswana ichipinda munyika muno muzimbabwe inenge ichitangira kumadokero ichienda kumabvazuva mvura yacho yakati shomekei kunana March East Dan kuzasi kunzvimbo dzakaita sana Matabeleland South neMasvingo ikoko yakati wandirai mvura yacho pari zvino
saka munopa yambiro yakaita sei kune vanhu kune nzvimbo dzichanyanya kunaisa mvura idzi
pari zvino kana season ichiri kutanga sezvo ikuita kudai mvura dzacho dzinenge dzine mheni nemapunangana ne kune dzimwe nzvimbo dzinenge dzine zvimvura mapwe saka tinokurudzira kuti kana mvura iyi yatanga kunaya zviri nani kuti uwanikwe uri mukati memba kana kuti panzvimbo yakawandika asi vanhu vanokurudzirwa kuti vasahwande pasi pemiti uyezve pane nzvimbo dziri pakavhurika kuti nzvimbo idzi dzirimo susceptible kurohwa nemheni because dzinenge dziri pakavhurika pasina protection yakakwana.